ndingangoti munyika muno mune kutarisira kupinda kwavatrump mutungamiri kana muutongi hweamerica musi wa20 January. Vanopikisana navatrump vakaona kuti vatrump vanhu munhu anga asina tsarudzano yakanaka, munhu akabata-bata mune zvinhu zvakawanda, anga ane nyaya dziri pamatare dzakawanda. Vanhu vakadaro havasi kufara. Kunewo vanga vari mucongress, kunewo vanga vari mujudiciary vakambopinza vatrump mumatare. Tiri kunzwa zvichitaura kunzi ivo vari kuitawo kutya, nekuti vari kutyira kuti pamwe vatrump vane inonzi listi yavo yevanhu vavachada kuzoendera pavachapinda muutongi.
Saka kudemocratic party morari wakadii?
Saka pane kauncertainty kakufungirana kuti vachatonga zvakaita sei. Ini ndichitarisira hangu maonero angu, ndinoona kuti kupinda kwavatrump kune kakuzadzikisa karipo, kunyanya-nyanya kune vanhu vanovafarira.
Zvavaivimbisa zvose zviya mukutsvaka rutsigiro, munoona vachizvizadzisa here?
Hatizivi kuti vachazvikwanisa here, nekuti nyika ino inyika ine mutemo. Ndikakupai mufananidzo, vatrump vakambopromisa kuti vachadzoserazve nyaya dzemabirthright issue. Asi iyi nyaya haisi nyaya iri inongoitwa navatrump yega. Inofanira kuenda kucongress, inofanira kuenda kusenate, nekuti zvinenge zvakuinvolva kuchinja kweconstitution yeamerica. Sangwe nyangwe zvazvo vakapromisa, handioni kuti zvinhu zvavachakwanisa kuti vazonyatsokuita muutongi hwavo. Tikatarisa nyaya yematarisi, iyo nyaya yekuti hurumende inowedzera mari kumakambani anenge achiunza zvinhu munyika yeamerica, zvakaita semota, hembe, vatovada kuita matarisi kunana China, kunana Mexico. Tida kuona kuti vachazviita sei musi wekutanga musi wa20, because ndo maexecutive orders anogona kuitwa nemutungamiri wenyika zuva rekutanga kwake.